Inini ni Marvelous Mhlanganya huye mbichithi hey no misoro yenawudzedu dzanhasi chipirizi cha17/2019. Vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanoita musangano nevezvematongerwo enyika izvo zviri kuonekwa nevakawanda sekutanga kwenhaurirano munyika sezvakamboitika muna 2008. Izvo zvakazopa kuti munyika muite hurumende yemubatanidzwa asi vaRobert Mugabe avo vakashaya muna Gunyana vachiramba vari mutungamiri wenyika kunyange hazvo vakange vakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika navaMorgan Tsvangirai veMDC. Vagari vekwaMutoko voronga kuti varipe kushungurudzwa kwavakaitwa muna 2008. Pfungwa idzi dzaburitswa pachena apo vagari ava vasangana nekomisheni inoona nezverunyararo yeNational Peace and Reconciliation Commission. Nyaya yemari yemusho yonetsa munyika zvimwe zvitoro zvichiramba kutambira mari iyi izvozvo pakuti hurumende iite humwe hurongwa hwekudhinda imwe mari yebepa. Chizvarwa cheZimbabwe chakapisirwa murori yachai driver munguva yemhirizhonga yemarudzi muSouth Africa chinofa mushure mekurwara kwenguva yakareba. Zvinhu zvoramba zvichipa muzvipatara zvehurumende umo vakawanda vari kushaya rubatsiro nepamusana pekushaya nyanzvi dzinobatsira muzvipatara izvi. Muchirongwa cheLife Talk cheThe Connection TV chidiki na8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevadzidzi muzvikoro munyika panguva iyo vadzidzi vakawanda vari kukundikana kubudirira mubvunzo dzavanonyora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kiloitwa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.